Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 7 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga meya veguta reVictoria Falls Vasomveli Dlamini ichivapomera mhosva yeuori pamusoro penzira yavakatenga nayo nzvimbo yekuvaka imba yavo. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inokurudzira hurumende kuti itarisise zviri mumatura mayo kuti nyika isapererwa nezvekudya gore rinouya. Bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekubaya vana kuvadzivirira kubva kudenda repolio. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inorwisa huori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro manheru yakasunga meya veVictoria Falls Vasomveli Dlamini vebato reMDC rinotungamirirwa navaDouglas Monzora. VaDlamini vari kupomerwa mhosva yekuita chikiribidi pakutenga kwavakaita nzvimbo yokuvakira imba iri mumusha wevashoma makare muVictoria Falls. Mutauriri weZEC vaJohn Makamure vanoti vaDlamini vari kupomerwa mhosva yekusabuda pachena kuvakuru vavo kuti vaive nechekuita neurongwa hwekutengwa kwenzvimbo yavakavakira iyi sezvinokurudzirwa nemutemo. Gweta riri kumirira vaDlamini vaGivmo Muviringi vanoti vaDlamini vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHwange. VaMakamure vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vaDlamini varara vakachengetedzwa nemapurisa uye vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi.
Ndezvechokwadi kuti Zaki yasunga meya veVictoria Falls vasungirwa nyaya dzefraud zvichienderana nenyaya yekuti pastendi yavakadiya vakawana havana kubuyisa pachena kuti stendi iyoyo yanga yakamira sei. Saka ndiwo masungirwo avaita okuti tinoiti ifraud iyoyo, muchirungu tinoiti you did not disclose to a principal personal interest in a transaction, zvichireva kuti havana kunge vakaudza vakuru vavo kuti vanga vane chokuita nestendi iyoyo. Zvamunongoziva kuti vese vakuru vakuru vanofanira kunge vachidisclosa inonzi interest, ivo havana kudaro, ndo zvavasungirwa. Saka vasungwa.
Saka ivo vaDlamini varipi pari zvino uye vanotarisirwa kumira mudare riini?
Vari kutarisirwa kuti vachamira padare redzimhosva. Saka pari zvino vaendeswa kukambo yamapurisa kuHwange.
Ndiani anga ari muridzi westendi, Komishina Makamure?
Zvakawanda zvacho pari zvino handina information yakanyanya kuwanda panyaya iyoyo. Zvese zvichazobuda kumatare edzimhosva. Zvandinoziva pari zvino ndezvekuti stendi yavakawana iyoyo handina kufambiswa negwara rakanaka, zvanga zvine uori mukati. Asi information yakawanda pari zvino ndanga ndisati ndava nayo. Asi mafambiro akaitika kuti vawane stendi iyoyo hazvina kufamba negwara rinotarisirwa, panenge pakaita uori.
Takanzwawo Zaki ichichema kuti iri kuita basa rayo rekusunga, asi kumataro uku vanenge vaine zvigaro pamusoro vanenge vari kuzongo sviku regerwa nematare edzimhosva. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedanho iroro?
Isusu bumbiro guru remutemo constitution inotipa simba rekuinvestigeta nyaya dzeuori nekusunga vaya vanenge vari suspected kuti vakaita uori, nyaya dzokuzoendesa kumatare edzimhosva nekutongwa kwavanhu, inyaya dzenational prosecuting authority nemakotsi edu. Iye zvino kunyangoti tinenge tichitaurirana zvakanaka neNPA takasainirana inonzi memorandum of understanding, saka patinenge tichifurefuta nyaya dzedu tava kukwanisawo kunge tichikonsulta kana kushanda navanhu vekuNPA kuti patinopedza dhoketi rego rive dhoketi rinenge rakasimba. Ende tiri kuonawo mazuva ano kuti NPA hosha dzakati wande dzinenge dzakuendeswa kumatare edzimhosva. Taona paita improvement panyaya idzodzo, takuona mhosva dzimwe dzakati wande dzichiendeswa kumatare edzimhosva neNPA. Saka tichangoramba tichingopenza tese panyaya idzodzo kuitirawo kuti nyaya dzakawanda dzikwanise kuva dzinofamba zvakanaka kumatare edzimhosva.
Mutauriri weZEC vari zvakare komishina vaJohn Makamure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauriri webato reMDC inotungamirirwa navamonzora vaWitness Dube, avo vati vanga vasati vanzwa zvizhinji kubva kumagweta ari kumirira vaDlamini.
Are zvino zvatoziva ndezvekuti ichokwadi kuti meya weVictoria Falls zvekare vari nhengo yeMTC yedu vasungwa kuma4 masikati, asi hatisati tagona kuvabata kana kubata gweta ravo kana kuti tibate vemhuri kuti tinzwe kuti nyaya yavari kupomerwa ndeyei. Zvatoziva ndezvatobuditswa nechronics izvozvo zvekuti zvino ihovha dzake. Saka pari zvino sebato hatina zvatingagone kutaura pamusana penyaya iyoyo kuti hatisati tane ruzivo ruzere kuti chii chazokonzera kuti peya vange vachisungwa nemapurisa.
Asi imi sebato matanho apa amuri kuitawo yekuti munzwisise zviri kutora nzvimbo panyaya yekusungwa kwameya uko?
Bato redu rine magweta aro anoti kana zvinhu zvakadai zvaitika vobata kana vaine magweta vacho vobata ivavo vobata maorgans ofstate anoti mapurisa nevese kuti tinge tichiva neruzivo ruzere. Pari zvino sechinhu chaitika after 4 PM after close of business hatisati tane ruzivo ruzere, naizvozvo hatingagoni kutaura nezvazvo nekuti hatisati tane ruzivo ruzere kuti chii chakonzera izvozvo.
Imiwo sebato munoona sei mashandiro avo?
Zvatogona kuudza vanhu ndezvekuti mutemo tinouziva tese. Kana munhu apomerwa mhosva anenge asina mhosva kusvikira nguva yekuti pamwe court iri pamutemo yataura kuti ane mhosva. Saka isusu hatingati kupomerwa mhosva kuri kuitwa meya zvoreva kuti ane mhosva, ai harisi basa redu sebato. Ende hatisi ipapo kuti tinge tichirambidza kana kuti tinge tichivhiringa basa rinoitwa nemaorgans akafanana semakopi kana kuti zvake kana kuti mapurisa. Isusu sebato hatina zvatinoita kuti tidzivirire kushanda kwemamwe maorgans independently. Saka hatingazotaure pamusana penyaya iyoyo sekunge tine ruzivo kana kuti tine masimba panyaya idzo. Tine varidzi, tine mapurisa, tine zvake, tine makoti. Isusuwo sebato tinotora zvinobva ikoko. Kana tisina kugutsikana tinoshandisa nzira dziri pamutemo kuti tinge tichiratidza kugutsikana kwedu.
Avo vange vari mutauriri webato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. unyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vanoti Zimbabwe inofanirwa kuchenjerera kuti haizviomeseri mukurega kutenga zvokudya zvakaita segorosi nechibage kubva kunze kwenyika sezvo zvisingazikanwi kuti mumatura eZimbabwe mune zvekudya zvakakwana here. Reverend Matonga vanoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti gore rino Zimbabwe haisi kuzotenga gorosi nezvimwe zvokudya kubva kunze kwenyika vachiti Zimbabwe yakaita goho rakanaka gore rino hazvisi zvokuvimba nazvo. VaMnangagwa vakativo vachatarisisa kana kurambidzawo kuti zvimwe zvekudya zvinotengwa kunze kwenyika zvisapinda munyika. Reverend Matonga vanoti kana izvi zvichiitirwa kusimudzira nekubatsira varimi veZimbabwe zvinenge zvakanaka, asi vachiti nyaya yechikafu chinokwanira vanhu inofanirwa kutarisiswa zvakakwana nguva dzose dzose.
Hapana chakashata kuti hurumende iti hatifanire kuimporta wheat kana intention iri yekuda kuprotekta malocal farmers. Hurumende dzakawanda dzinozviita kuti agricultural yavo isimbe, vanochiita kuti varege kuimporta kubva kune dzimwe nyika vachiitira kuti vatenge nekukurudzira varimi vavo. Chatisingazive pari zvino ndichocho chekuti goho redu rakawanda here zvinokwanisa kuita kuti nyika igutswe tisazoshota chingwa. Nepamusana pekuti muZimbabwe chingwa chada kufanana nesadza, nekuti vana vachienda kuzvikoro, vanhu vakuru chaivo vamwe havakwanisi kuzotenga chikafu vari kubasa masikati. Saka chingwa chava kutova mamirus mairi pazuva kumhuri dzakawanda.
Maamiriro akaita zvinhu amataura aya Reverend Matonga anotiratidzei, anorevei?
Kureva kuti munyika yekwedu mava kudyiwa chingwa zvakawanda zvasiyana nezvakare zvataiti chingwa ndechepaChristmas. Saka pari zvino hatina hedu mafigures kana kuti nhamba mashoma anotirakidza kuti tingade witi yakawanda zvakadii. Saka tinofunga kuti zvichida ndiko kuri kubva nyaya yehurumende. Asi tichitarisa nyaya dzamagetsi kuendaenda kwaari kuita, tichizotarisawo zvekare nyaya dzekudhura kuri kuita zvibatiso zvakaita semafertilizer, handina chokwadi chakazara chekuti varimi vedu vava kukwanisa here kuburitsa witi ingadiwe kugore rese zvichida vemabhekari vanganyanya kutibatsira pane iyoyo. Asi mumakore mashoma apfuura anaya tiri kuona hurumende ichida kukurudzira zvekare kuti varimi vekumaruzevha varimewo witi. Tiri kuziva kuti kunokwana murehwa kune vakawanda vane chitsama vanenge vaane tumairigation twavo kana tudiki chaitwo tunoita hafu yehekta kana kuti 1 acre, vakapuhwa mainputs kusazoziva kuti vakairima zvakanaka here zvekukwanisa kuenda kuGMB.
Saka Reverend Matonga, izvi zvinotisiya papi nevarimi vemuZimbabwe?
Mungade kuziva kuti varimi vemuZimbabwe vakasapotwa zvakanyanya zvakanaka zvavo vanokwanisa kuproducer. Sekuziva kwenyu makore mazhinji akanga adarika, varimi vemumaruzevha ndo vanga vava kuproducer chibage, varimi vachikuru vakuru vachiproducer macash crops. Saka vakasapotwa dai iri strategy zviya, ndinofunga kuti tinogona kuzviita. Asi kuti nditi pari zvino zvegore rino tine witi yakakwana here, ipapo handingakwanise kuti nditarise nekuti handina assessment yandakaona iri kutaura nezvazvo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari kuNashville kuTennessee neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa kuti richange richiparura chirongwa chekubayiwa kwevana kuri kudzivirira denda repolio. izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwevana vari kubatwa nedenda iri kunyanya kumatunhu ari kumuganhu neMozambique. Sangano reUnited Nations rinoti Raisa Zimbabwe nedzimwe nyika pasi peongororo neyekutsvaga kuti vangabatsira sei kuti denda iri risarambe richitapuriranwa. Chirongwa ichi chichaitwa muzvikamu zviviri kubva musi wa27 kusvika musi wa30 Gumiguru uyewo kubva musi wa1 kusvika musi wa4 Zvita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga kuti tunzwe zvizhinji.
Chirwere chepolio chatinoti muchirungu poliomyelitis kana muchishona chinonzi nheta makumbo, chirwere chinokonzeswa nevirus inonzi poliovirus.
Tiri kunzwa kuti chirwere chepolio chapindawo munyika. Cherove sangano reUnited Nations vatotiwo Zimbabwe itarisiswe pamusoro pedenda iri rinotapuriranwa sei.
Poliovirus inospreada zviri nyore mumafluids mukukosora nezvimwe zvakadaro, tinokwanisa kubatira chirwere chepolio.
Saka veruzhinji vangaona sei kuti munhu abatwa nepolio?
Chinowanza kupa masymptoms kana kuti zvachinoratidzira kana munhu akanga arwara nechirwere chepolio, kutanga anoita sore throat, pahuro panorwadza, kakukosora kosora kupinda nechando kana kakutsva yatinoti fever muchirungu. Ndozvinowanza kuita munhu anga arwara nechirwere chepoliomyelitis pekutanga. Chikaramba chichiregererwa chikasapera chega, chinoenda kusvika pakukonzeresa yatinoti paralysis, kuti mutezo nitanga kuomarara, makumbo asina simba, maoko asina simba, uchakwanisa kushandisa makumbo ako kana maoko kana ringa inge nhengo 1 roko kana gumbo. Zvikaramba zvichienderera mberi rinosvika panguva yekuti rakupera masimba, harisisina mamasuzi atinoti muscle dystrophy. Mamasuzi aya apera, harichashanda zvamuchose, rakasvika raomarara, rakuita kunge munhu ane stroke. Ndozvinowanza kuitika kana munhu aine chirwere chepolio.
Munhu akafungidzira kuti aita polio kana kuti vanhu vakafungidzira kuti pakati pavo paita mumwe abatwa nepolio vodini?
Tinokurudzira kuti kana munhu achifungidzira kuti ane chirwere chepolio akurudzirana nachiremba anopiwa treatment. Kazhinji pakurapwa kwepolio tinongoita inonzi supportive treatment. Sezvo iri viral infection, hakuna mishonga inokwanisa kuipedza. Chinotokosha zvikurukuru inhau dzeimmunization, kuti vana vabayiwe nhomba yepolio vachiri vacheche, vachiri vadiki, below the age of 5 years. Tikadaro zvinobatsira kuti vana ivavo kana vazokura vasazoita chirwere chepoliomyelitis. Saka tinoti vazhinji vanoita chirwere chepoliomyelitis kana chepolio havaite masymptoms akanyanya-nyanya, anowanza kupera zvavo ega. Asi about 30% yevanhu, chikamu zvitatu kubva mugumi, zvinowanza kuita kuti chirwere chiite severe kana chiite zvakanyanyisa zvosvika pakuti vanhu vaparalyze, vachagona kushandisa mitezo yemiri yavo kanga ari makumbo kana maoko nokuda kwechirwere chepoliomyelitis.
Kurudziro yenyu kuruzhinji chiremba ndeyekuti kudii maringe nedenda repolio iri?
Tinokurudzira kuti avo vane vana vavo vachiri vacheche, vasati vavaccinate, vasati vabayiwa nhomba yepolio, tinokurudzira kuti endai navo vana venyu vabayiwe nhomba yepolio kuitira kuti mangwana vasazoaffectwa nechirwere chepoliomyelitis.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Masangano ari pasi pemubatanidzwa weCommon Market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA nhasi anopinda mumusangano wemazuva maviri muHarare vachizeya dingindira remusangano weCOP27 uyo uchaitirwa kuSharm el-Sheikh muEgypt mwedzi unouya. Chinangwa ndechekuumba zvisungo zvavachanotura maererano nekushanduka kwemamiriro ekunze munharaunda yenyika idzi. Evans Zininga zvakare abata nyanzvi mune zvibudiriro nekuvandudzwa kwematunhu munyika dzezvekurima vaNicholas Kanjengo vari kumusangano kuWakiso muUganda.
Nyika dzemuAfrica dziri muchikamu kana kuti muchikwata chinodana nezita rekuti COMESA, kureva kuti Common Market for Eastern and Southern Africa, dziri kusangana kwemazuva mairi muHarare, uku vari kurayidza kuonesana kuti gwara kana kuti gwaro rangu atore ndoripi maringe nemusangano uchaitirwa kuEgypt uri kunzi UN Climate Change Conference kana kuti COP27 iri kuitwa musi wa6 kusvika musi wa8 November kuSharm el-Sheikh iri kuEgypt.
Saka zviri kukosha zvakadini munyika dziri mubatanidzwa wekomesa kuzeya nezvenyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze idzodzi.
Sangano uyu uchaunganidza nhengo dzingasvike 198 dziri pasi pechibvumirano chatingati convention yeclimate change icho chakaitwa muna 1992 inonzi UN Frome Convention on Climate Change kana kuti UNFCCC. Uyezve chibvumirano cheParis chakaitwa muna 2015 chinozivikanwa zita rekuti Paris Agreement of 2015.
SeAfrica tananga kupi nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze tichitarisa kuti nyika zhinji dzave kuungana kuti vazeye kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Zvakakosha kuti nyidzise musoro pamwe maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze nokuti tiri kuona matambudziko mazhinji anochekuita nekushomeka kwemvura yemudenga kuti kusana zvakanaka kuri kuita mvura. Zvakare tiri kuona maheat waves zvimhepo mupengo zviri kungoitika, sea level yedu iri kusimuka zvakanyanya. Tiri kuona zvakare kunyange nenyanza dziri ku kanganiswawo zvakare neglobal change uyezve neclimate change iyoyi.
Ivo varimi vemuAfrica zvikuru nyanyei vemuZimbabwe manyumo vanosara vamire papi nemamiriro azviri kuita iwaya, vodini kuti mabasa avo aramba achienderera mberi?
Zviri kukanganiswawo zvakare zvipfuyo kana kuti mhuka chaidzo dziri kukanganiswa neclimate change iyoyi kuburikidza nekuparadzwa kwenzvimbo dzadzinogara, ingava miti, angava makomo, dzingava mvura munogara zvipuka zvakasiyana-siyana, zviri kupararawo zvakare neclimate change iyoyi. Uyezve mararamiro evanhu kana kuti upenyu hwevanhu huri kukanganiswa zvikuru neclimate change. Saka musangano wakakosha kuAfrica, wakakosha pasi rose. Naizvozvo danho ratorwa idanho rakakosha, idanho rakanaka zvikuru.
Avo vange vari nyanzvi mune zvebudiriro nekuvandudzwa kwematunhu munyaya dzezvekurima vaNicholas Kanjengo vari parunhare kuWakiso kuUganda naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mashoko atiri kutambira anoti Zambia yabvuma kutengesera Zimbabwe zviuru mazana maviri ematani kana kuti 200,000 tons echibage kubatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Newsday rinoti umwe mutori wenhauwaro Mo Blessings Nyoni akarohwa nemapurisa nezuro mushure mokuonekwa achitora mifananidzo yavashandi veHarare City Council vachiputsa panotengeserwa nedzimba muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Munhu ari kutaura uyu pamunoti kabanga ndiye itayo. Uyu munhu musamuise futu. Munhu uyu ari kutaura zvinhu zvekumashure zvisina nebasa rese, zvisina kana nemusoro wese. Hazvina nemusoro wese zvaari kutaura izvi, kana nepadiki pese. Vanhu vari kutambura muno munyika muno. Kana iye achiguta nemhuri yake ka ndaagute kumba kwake, asi vanhu muno muvari kutambura muno munyika.
Makadi vanajonga, makadi zvenyu. Ini zita rangu ndonzi Liberty Nkomo, ndodzokorora zvekare. Ndi dambudziko randinaro, ndiri kushungurudzikana naJobuzikana. Hakuna here zvimwe zvinhu zvingaitwe kuti vanaJobuzikana vabudise zvevematare varichiramba kuti vabudise vapiwe mari yechibatiso? Zvingaitwe sei? Mbondibvunzirai vakuru veTriple C tionesa nekuti toita sei.
Varume ava vanoitwa vana munangagwawa, varume ivavavo kana kuvhota ngativhote hedu, asi tiri kupedza nguva. Varume ivavavo havabviswi nemavhoti ba. Varume vane nharo mavhoti haangavabvisi ba, nekuti varume ivavavo vane nharo kana vakadyepo mavhoti apo tiri kuendapo havabvi pachigaro ba. Vava kuvhota kupedza nguva, tikavhote hedu tikakurudzirana ngativhote, asi macha pachigaro havabvi ba. Aiwa ndinoteta MP Rusare pano paVelcom paOdinda.
makadi vatunhu vatanonoka hwande havajonga ndinofara makuda kwokuti munoti hamuna divi ramakarerekera. Ini ndinoshamisika nevanhu vetriple C vanoti tinoshungurudzwa. Isu takagara muno muZimbabwe isu tinotoona varivo vanotanga kuita hwenya kwese nezvimwe zvinhu zvavanoona kuti izvi zvinhu zvinokonzeresa. Asi ivo vanenge vane mukana wokuti vanotaura vakawanda pamasocial media vachiita sekuti vanoshungurudzwa. Vazhinji vacho vanotaura vasiri muno munyika vari ikoko. Ike zvinozvi kudhakwa kurikita vana vese vechidiki zvinoita sekuti zvinokonzerwa nehurumende iriko. Asi mahuman rights akana anokonzeresa isu karotairobwa isu tichiudzawo taumwe doro makore ake asina kudarika 18 years hausviki pamba usiki. Iye zvinoizvi hakuna mwana anokondiroreka. Vana vose varungoti kwavakondorora vangoti mahuman rights. Vabereki vanenge vachitosungwa vachienda nehurumende munoti iri peyo yakashata iri kutotisunga kuti tisatsiura vanhu. Saka havasi kuzviona here zvinhu zvinokonzeresa kuti zvinhu zvisamira zvakanaka munyika. Saka zvimwe zvinhu vanhu veopposition ngavaone maitiro avari kuita. Hanisi andamboona vanhu vanongomirira kushoora nyika yavo.
Ini nyaya yangu itori pachikumbiro chevana veZimbabwe. Ndinokumbirawo vana veZimbabwe kubva 1980 kusvika pari zvinezvi nyika ichingotongwa neparty 1 pachirungu vanoti if you are not getting better you are getting worse, which means kana nyika yedu isiri kuita zviri nani iri kutangira kutodzika pasi. Saka ndaikumbirawo vana veZimbabwe timbochinja pakuvhota apa, timbochinja pakuvhota apa. Tinoziva kuti ZANUPF inorova vanhu, inodii vanhu, ichiita zvese zvainoita vanhu. Asi ndaikumbira kuti mumwoyo mwako paunenge uri wega umbonyatsofunga kuti asi pane chimwe chinhu here chakanaka chauchauisirwa neZANUPF. Kana ukanga waona kuti chiripo, amen. Asi sekuona kwangu makore esaya tongaya awandisa, seni hangu kuona kwangu hapana. Ngatimbochinjawo, timbounzawo shanduko, timboonawo kuti anodini. Kana achinge aitadza after 5 years tomubvisa. Ngatitarise zvaita Zambia. Zambia yanaka vadikani. Ngatimbochinjawo nyika medu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti varegerera zviuru nezviuru zvevanhu zvakasungwa zvawanikwa zviine mbanje, vachiti hurumende yavo iri kuongorora kana mbanje ichikodzera kuramba ichinzi ndeimwe yezvinodhaka zvakaita seheroin, LSD nezvimwe. Izvi zvinoreva kuti vanhu vanoita zviuru zvitanhatu nemazana mashanu 6500 vachadzimirwa mhosva iyi pamagwaro avo, asi avo vakasungirwa kuparadzira nekutengesa mbanje havasi vamwe vevanhu vakaregererwa navaBiden. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga meya veguta reVictoria Falls vaSomveli Dlamini ikavapomera mhosva yeuori mukutenga kwavakaita nzvimbo yokuvakira imba yavo. Imwe nyanzvi mune zvekudya inokurudzira hurumende kuti itarisise zviri mumatura ayo kuti nyika isapererwa nezvekudya gore rinouya. Bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekubaya vana kuvadzivirira denda repolio. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndiri kukusiyai muri mumaoko maChris Gande. Ndini Tanonoka Wande.